Misangano anasu waka kosha kumadzimai nekuti wanga uchi tarisa madzimai kuti madzimai anosenza sei mu technology and vanogona kuita zvinhu sei kuti vabudirire varamba vachikuzva vamwe madzimai kuti auye mu profession ye technology.
Zvii zvamungakurudzirewo mamwe madzimai vangange vari kutarisirawo kuti vapinde mu profession iyoyi?
Chaninga kurudzire madzimai ndechekuti ngativerengei, ngatitsvaganei, ngatibatsiranei, ngatisimudziranei, tichibatsirana, networka, tichipanana information. Nokuti zvinhu zvetechnology zvizhinji zvachoka zvinoramba zvichichinja and hazvibatsiri kuti iwe ungoti regai ndingoita zvinhu zvangu nokuti mangwana zvawaita izvozvoka zvatoexpire. Saka kubatsirana nekuseenza together ka ndo kwakanyanya kwandinonyanya kukurudzira. And chimwe chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti tibatsire vana vedu vatange kufunga nezvetechnology vachiri vana vadiki, nokuti isusu madzimai ndisinopedza nguva yakawanda nevana especially vana vechisikana, kuvabatsira kuti vave exposed vazive zvetechnology varege kuitya vakwanise kuwana the same access yatinopa kuvana vakomana. And I remember ndichiramba kutengera mwana wangu musikana PlayStation ndichiti igame yavakomana. When I look back now ka zvanga zvisiri right because chinhu chaiita kuti ave exposed. And ndozvandinoda kukurudzira madzimai mazhinji kuti tikwanise kuramba tichidaro tichiexposa vana vedu muzvinhu zviri technologically based.
Taona zvakare muchitaura nyaya yecyber security yakakosha sei tongotiwo mumabasa nezvimwewo.
Cyber security yakakosha chaizvo kwete kumabasa but muupenyu hwedu isusu, nokuti zvinhu zvese zvataakuita kazhinji mazuva ano zvainternet based. Kana even foni dzedu even isu usiri paintaneti but mumwe munhu anogona kutora information yako kubva pafoni pako iwe usingazvizive wokwanisa kuisenzesa zvinokwanisa kunge zvichizokuafekta iwewe. Saka cyber security ka ndeyekuti iwe uve protected and information yako iwewe ive protected against mumwe munhu asingafaniri kuwana information yako.
Vamwe vakateerera semadzimai vanogona kutya kuti zvino nezvatiri kuona zvinobuda padande mutande zvii zvavangaite kuti vawanikwe ivo vachiita cyber security wokuti vana vavo vasazotarisana nezvimwe zvisina kunaka?
Aiwa, hazvimbotyisa and zvatinongofanira kuita ndezvekungo make sure tika tapa information kuti vanhu vazhinji vakwanise kuwana access to cyber security. Ndinofunga kuti chinhu chinoitika chichaitika kuti tese tigokwanisa kubatsirana muzvinhu zvakadaro.
Muchitaurawo zita rekambani yenyu uyezve nemabasa amuri kuita mukupeta hurukuro yedu.
Okay, right. Ini ndinosenzera makambani mairi actually. Ndinosenzera kambani inonzi US Africa Cyber Security Group iri based muno muDC. But ndinoimwe kambani yandosenzera futi kuZimbabwe inonzi Damipa Consulting inongotarisa nezve cyber security, inobatsira kukupa ruzivo awareness and ichibatsira makambani to be able to check themselves as far as their cyber security health check and helping them to put in place more structures ekuti vave cyber secure.